Pamashoko avanyora padande mutande retwitter nhasi, mushure mekupinda munyika mamba kwedza vachibva kunyika ina dzekuEurope, vamunangagwa vati vemapato ose zvimatongerwo enyika, vedzisvondo, pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vasendeke parutivi kusawirirana kwavo, vobatana kuitwa nhaurirano munyika. Dzavanoti dzakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa vashorawo mauto anonzi ari kurova vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vachiti iyi nyaya inofanira kuongororwa uye vanenge vawanikwa vari kunze kwemutemo votorerwa matanho akasimba. Mashoko avamunangagwa aya anouya panguva iyo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vagara vachitaura kubva pakaitwa sarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano. Zvichitevera zvataurwa navamunangagwa nhasi, vaChamisa vati vamunangagwa vanofanira kuzadzisa mashoko avo nezviito, kwete kungotaura chete.
Nhaurirano dzinotaurwa ka nezviito. Mashoko haangorosisa kakwana. Munoziva kuti muchishona tinotaura kuti muromo hauzarirwi nerwisi, uye mashoko anogona kungotaura asi asina zviito zvinoaperekedza. Toda muperekedzi wezviito, toda muperekedzi wemabasa. Kana pane nyaya yekuti vanhu vataurana zvakanaka, isu chatoda kuti titaurirane, haisi nyaya yekuti tive nehurumende inganzi yomubatanidzwa kana kutudi. Toda kuti kuve nekutaurirana kwokuti zvii zvinoda kugadziriswa zvinoita kuti nyika yedu isafamba zvakanaka. Nyika iri kurwara. Nyika iri kutemwa nemusoro, ine manyoka, ine mudumbu iri kukamina, ine nhono, maoko aya akazvimba nekuda kwemhirizhonga inokonzerwa nevashoma vadangodya vari vashoma. Saka toda zvinhu zvese zvigadzirwe kuti dambudziko redu nderei. Tine kwashi yeguta rezhinji, tine kwashi yerusununguko, tine kwashi yebudiriro, tine kwashi yerudo rwevatungamiri. Ndozvatoda kuti tigadzirise izvozvo kuti nyika iende mberi. Ndonhaurirano dzatoda kuti dziitwe. Ndosaka ndakataura kare kuti uyai tive negapu renyika, tikambure tese nekuti kukanyaurangana.
Mutungamiri wehashtag tajamuka vapromisi mukwananzi vatiwo panofanira kuvandudzwa mitemo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere, nhaurirano idzi dzisati dzaitwa.
Takabvira kare chiti vamunangagwa ngavadaidzire hurukuro yenyika, apo pavachadaidza munhu wese kuti auye vanhu vaungane vataurana maererano nemamiriro yakaita nyika. Kutaurana uku kunofanira kusanganisa nyaya yekuti bumbiro remutemo rakagadzirwa muna 2012 rigadziswe, riimplimentwe, rigova ndiro rinotonga nyika. Nyaya dzemedia, nyaya dzeelection, nyaya nedzepolitical reforms zvofanira kuti dziitwe kusati kwaitwa anything panhau yedialogue iyoyo.
Nekune rumwe rutivi, vaChamisa vati havasi kuzopinda munhaurirano idzi kana nhengo dzebato ravo dzinosanganisira nhengo dzeparamende dzikaramba dzichisungwa dzichipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Vanhu vane chitsama vakafa mukuratidzira kwakaitika munyika svondo rapera, vamwe vakasara vakuvara, vamwe vari muupoteri uye vamwe vakasungwa.
Ndo zvatataura kakuti hatigoni kuita nhaurano mumwe akasungwa muromo, mumwe akasungwa maoko. Nyaya dzekupomerana mhosva dzenhema, kungoti wati woita hwembada yoda kudya mwana yotanga kuti iwe wakunhuhwira kunge mbudzana, hatizvide izvozvo. Hapana akapara mhosva. MP kaya haana mhosva dzaakapara. Zvakaitika izvi hazvina kuitwa neMDC. MDC haina kudana kana kukokera humwe. Isu tichakoka humwe dzedu dzine dziitwa pachena, dzine dziri murunyararo dzatinotozivisa kuti touyoko zviri pachena, zvisiri zvemhirizhonga zvokuti kana anenge aida kupokananisa anongopokana hake. But tine tichiita zvinhu nekuti tine maoko asina bakatwa, asina museve, asina ropa. Toda zvinhu zvinoitwa murunyararo. Saka izvo tichaita, izvi hazvizi zvedu izvi. Hatibvume kuti ngaita nhaurirano vamwe vakabopwa kana kuti pane zvekuti vamwe vari kumbunyikidzwa. Nokuti chiripo toda kuti vanhu vasaitwa musengabere wokuroverwa musaga kunge kadzi. Totaurirana zviri pachena, tichiremekedzana sevana vemuZimbabwe, sevanhu vomunhu mumwe chete, togadzira matambudziko edu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika vabekezela gumbo vati zviri kutaurwa navamunangagwa izvi kungotaurawo kwemunhu apererwa, sezvo nyika dzekunze dziri kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Iye munangagwa ari kutry kuita revival relevance yepati yake achishandisa opposition as they are usually doing. Ari kuita is trying to buy time, and then buy time by sharing some borrowed strategies or borrowed networks. The opposition is so unfair. ngevari very cautious pakupinda muma dialogues with Mnangagwa.
Mashoko ava Mnangagwa anopesana nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vakati havasi kuzoomba hurumende yemubatanidzwa neMDC vachiti vachamisa vanofanira kutanga vacherechedza hurumende yavaMnangagwa. Asi vachamisa vanoti bato ravo harisi kuda kuumba hurumende yemubatanidzwa kuburikidza nenhaurirano idzi, asi kuti riri kuda kuti nyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo itaurwe nezvayo munhaurirano idzi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Studio 7 hainokwanisa kubata vemasangano emakereke kutinzwe kuti vanotambira sei mashoko avaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.